manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa nenyaya iyi. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu reMasvingo. Votarisirwa kunge vabva munzvimbo idzi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa negukura hundi pakati pa1983 na1987 kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Izvi zvabuda mushure memusangano wemazuva maviri pakati pemadzimambo nevatori venhau kuBulawayo uyo wapera nhasi. Musangano uyu wabuda nechisungo chekuti paumbwe komiti ine vatori venhau ichange ichishanda nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, iyo inonzi ndiyo ichabuda nenzira dzekuti pangashandwa sei sezvo madzimambo akambenge azivisa kuti vatori venhau pamwe nemapurisa vakanga vasiri kuzobvumidzwa kupinda munenge muchiitirwa hurukuro idzi, achiti izvi zvaigona kuzoita kuti vanenge vachipa umbowo vasasununguka kupa zviri mumwoyo yavo. Mambo oga oga anonzi achange achishanda nechikwata chevanhu gumi nevana paanenge achisangana nevakashungurudzwa vachipa umbowo. Kurambidzwa kwakanga kwaitwa vatori venhau kunonzi kwanga kwave kupa vamwe kuti vasimbise kuti hurumende haifanire kutungamira urongwa uhu sezvo iine maoko akasviba. Mauto e5th Brigade ndiwo ari kupomerwa mhosva yekuponda vanhu kumatunhu eMidlands neMatabeleland kumakore ekuma1983. Hurumende yakambotanga ichiti yairwisa vakapandukira hurumende isati yazoti panogona kunge pakadeurwa ropa revasina mhaka. Hatina kukwanisa kubata vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council Senator Chief Charumbira kuti tinzwe zvizhinji.
Iyepo panoye pachikupura vanhu vachipa kuna mambo netimu yake inenge ina mambo yevanhu gumi navana 14 panero 14 inenge ina mambo pachine kadhibheti nemataurano vaita asi takati tabuumbe komiti ina vanhu vemidia voshanda navo muzekitare kuinformation vamangwana kuti urongwa hungamira sei nekuti zvimwewo vanhu zvavanenge vachitaura ivo vanhu vanotaura vacho vane vasingadiwo kuti zvibude kushe. Saka regaitiwe kuti komiti iyoyo ichabuda neungwaru hupi hwokuti victimu yavo wacho uri kuuya achikupura haazosi kutaura zvaanoda.
Asi madzishe muri kuwiriranawo here paiyo pfungwa yekuti vatori venhau vanga vachipinda mumisangano iyi?
Mubvunzo mukuru, iyi nyaya haina kubva kumune mumwe. Nyaya iyi madzimambo ematinondi nematau vari munyaya yezvezvino taita maworkshop kunoti mangano yekuzvino zvinhu zvero chese chinhu chatirikuita kuti setimenda pano vanhu vemidia vanoti ini zvinhu zvaitika kuti madzimambo vachiti abo apa isisire. Saka izvindimotaura zvakabvumiramwa namadzimambo matinondi matisau ndizvo ndizvo.
Tiri kunzwawo mamwe mashoko ekunzi urongwa uhwu hausi kuzopinda mudunhu reMidlands rinove rakasanganawo nematambudziko. Mungajekesa kuti zvakamira sei?
Aiwa, ndiri chokwadi kuti hausi kuzopinda, uchapinda. Asi kuti ndakaurirana kusvika kuna principal wekuthe head of state kuti tachimboita two provinces, tapedza takuinda kuMidlands.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchemawo nemashoko amunonzi makataura nezuro ekuti gukura hundi hainganzi genocide. Munotiwo?
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide. Hakuna vati atonga kufunga kwama individuals. Hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakati hatina so far. Saka kuti tite dzakavaro kumoti uyu waitaurei zvakati at this stage vanhu vanotaura maviews avo. Vangarumbira vane raitiwo kutaura zvivi havo.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzimambo rechiefs council Mambo Fortune Charumbira vari parunhare nestudio 7. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu remasvingo zvichitevera mutongo wakapiwa nedare remagistrate court rekumasvingo vari kuchema-chema kuti havana kwekuenda sezvo dare rakavapa nguva pfupi yekuti vange vatama, izvo zvaita kuti vamwe vatange kutoputsa misha yavo vamwe vachingosiya yakadaro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheoperation no to land barons vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva evachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda. Vanoti dare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeye hurumende. Amai Martha Mhaka vepapurazi reClipsham pedyo neguta remasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vaakusiya misha uye vasina kwekuenda.
Patamuka tikaenda kukoti ndopatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti pamakagara hapabvumidzwi ilendi yakatogazetewa negovernment kuti itengese, imimi imi munofanira kubuda noti hamuna mapepa okugara imomo.
Umwe mugariwo amai Alice Havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi, ndine huku, tine madhongi, hatitozivi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi. Vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti patichabva kuno tichinonangepi. Zvirimwa zvedu takanga takarima chaiko, tichiisa mari dzematrekita sekuziva kwamunoita kuti torima nematrakita, zvongosara here zvose izvi?
Vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zviuru nezviuru zvemadhora ekuamerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga. Sangano rinowira kodzero dzevanhu Community in Action Platform kana kuti CAP rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remiswe kudzinga vanhu ava.
Saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuri kuda kuitiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakamirira CAP vamadhoki Chivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa.
Chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative vanenge vapiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaColin Maboke vatiwo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara.
Saka mutongo wakaiswa nehaiko kana pasina umwe mutongo wakaubvisa, it means zviri kuitwa zvinenge zvisiri pamutemo.
Achitaura nevatori venhau gurukota redinhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanoti hapana kutyorwa kwemutemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika.
Land yose ndeyapresi, haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwa HE through my delegated powers, my departments akasiyana siyana.
Vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra 2000 kunzvimbo dzakaita sekwaBuka, Clipsham nemamwa pamwe nekwaMushandike, idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha reMasvingo. Vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo achangobva musarudzo. Dunhu reMasvingo rinonzi rine vanhu vanodarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa, uye vamwe vagari vanosvika mazana matatu mudunhu reChipinge Manicaland vari kumiswa pamberi pedare dzimoso vachipomerwa mosa yekuzvigarisa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vemuAfrica kuti vavimbe nezvavari, kwete kutendera nyika dzekumawirira kuti dzivatungamire dzichiguma dzavaparadzanisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwamusangano we4th Botswana Zimbabwe Binational Commission muguta remaumu Botswana nhasi, vamunangagwa vati vana vemuAfrica vakafanira kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuAfrica ndiko kwakaita kuti Botswana neZimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vatourongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. VaMasisi vati urongwa uhwu chabatsira kwazvo mukuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwekusava nemagwaro akakwana.
Let me assure you that consultations are ongoing to ensure that we utilize this generous offer from Zimbabwe.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa segwaro rekufambisa, nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti. Zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yeBotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe Henry Mukonwe Shuro vati urongwa uhuri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoerengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards. Gurukota nona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Simplex basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatame maepassport izvozvi, passport yechina chip ya world class. Tichaita kudero nekuma IDs futi zviri kuuya, muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda abudiriro rezvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwokufamba kwevanhu pakati peBotswana neZimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Asi toziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti. Saka zviri kuitika ndezvekuti tiri vamwe chete, tiri vanhu.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai mbofana vanoti.
Tinotenda maruva tadya chakata, nekuti tiri kutoona kuti chibvumirano chichatonetsa muparamende yekuBotswana. Chakatotanga kunetsa nekare, nekuti ivo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro, isu muZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinoswera tavamo munyika meBotswana.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvasainiranwa pamusangano uyu sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino, pedzisa zvasarira pamusangano vanhasi. Ndakamirira Studio 7 muMombotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kusawirirana kuri mubato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC kunonzi kuri kuenderera mberi zvichitevera kuburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kwemazita enhengo dzebato iri dzave kutora zvigaro muparamende nemusenate pasi peurongwa hweproportional representation aburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vanhu ava vari kutsiwa nhengo dzakadzingwa muparamende nemusenate nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC Vasengezo Shabangu. Asi paita mutauro sezvo ivo vaShabangu vari kunzi mumwe wevanhu vari pamazita aya vachimirira donhu reMatabeleland North saseneta, izvo zvamwe kuti vati vakazvisarudza. Zeki inoti vanopokana nemazita aya vane masvondo maviri ekunyorera kumukuru wesarudzo kuZeki kana kuti Chief Elections Officer. Taedza kubata vaShabangu kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, uye vari kunzi ndo vakafanobata chigaro chemutauriri weTCCC vanxobizita mulilo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mumwe anofambidzana navaShabangu muTCCC Valbert Mhlanga, avaimbova mumiriri wepumula mudare reparamende, vaudza Studio 7 kuti vaShabangu vave kuita madiro aJorgina nebato.
Yave chokwati kuti Sengezo vave seneta vabuda mugazeti nhasi, saka tatabvumirana kuti aite seneta kumatinoti. Pati zvandaona nhasi tagara tabvumirana kuti ini nhasiso ndisi maseneta ekubulawayo, but iye agara ari yega akaziita seneta kumatinoti, akaisa pulu tutirima client apulu lawyer wetu akamuisa aita seneta kubulawayo. Ndizvo handofunga tichaita problem. Zvatainetsana naChamisa kuti ndizvo zvarokuita, Sengezo aita worse than that.
Nhengo yebato reTCCC vakamboita mumiriri wepumula mudare reparamende vaAlbert Mhlanga vachitaura neStudio 7 vari muBulawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weTCCC vakarerekera kune mutungamiri webato iri akasiya chigaro vaNelson Chamisa, vaPromise Mukwananzi, avanoti mabasa eZANU PF.
Tamaona mashoko ari mugazeti, nyika yashamisika zvikuru nekusuruvara nemashoko abuditswa nehurumende yeZimbabwe anoratidza kushaya nyadzi, kushaya kuremekedzwa zvido zvevanhu, kushaya ganda pameso.
Izvi zvinoreva kuti kudii zvinokuenda mberi nezviri kuitika mubato reTCCC?
Tinenge tichitaura takatarisana neDemocratic Movement muZimbabwe. Zvaitwa izvi zvinoratidza kuti bato reZANU PF rinambogira raremekedza zvakabuda musarudzi. Havana mbozviremekedza, havanei nazvo. Chavari kuda ndechekuramba vachitsonga zvichiri pamutemo, vachishandisa vanhu vakatengesa musangano kuba mavhoti evanhu nekudzvinyirira zvido zvevana veZimbabwe.
Nhau idzi padzinotaurwa panonongedzerwa ZANU PF, ZANU PF vanenge vambosarudzwa nani ivo vanhu vanozoburitswa mazita ava kunzi ndoo aendeswa?
Vakasarudzwa neZANU PF, asi vanofanira kunge vachisarudzwa nebato rakahwina maelections kunharaunda idzodzo.
Vanga vari vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vakagara varamba kuti bato ravo rine chekuita nezviri kuitika mubato reTCCC, vachiti TCCC ngaigadzirise musha wayo.
Isu sebato reZANU PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana, vave vanosangana, vave vanowirirana, vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba nemwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka nekuda kwokupokana kwavo, nekuda kwehumbimbi ndoga, nekuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa, ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nzvimbo dzakawanda dzekumaruwa dzinonzi hadzina kuwana nhomba yekudzivirira chirwere chekorera yakawanda kana zvichienzaniswa nekumaguta nemadhorobha, kunyange hazvo kumaruwa kuine vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwane Studio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazofanaya Chikwaka, mumwe mugari wekwaZvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu reMashonaland West rese, vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwaChirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika pari zvino.
Mumwe mugari wekumaZowe mudunhu reMashonaland Central, Amai Chenai Mate, vanoti vanodonhodzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Patabvunza kuti sei dunhu rekariba iro rine vanhu vashoma vanosvika zana nevaviri kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kuMashonaland West rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya makonde ine vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Celestino Denge vanoti kariba inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
And kariba was one because of nenyaya yeborder neZambia nokuda kuti neport shoot of end that was the main wheel yakaita inge ichikonzerwa yanga iri hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central Dr. Clemens Chuma vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin neMazowe, vachiti vakadonhedzerwa nhomba kuMbire ndeve kumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemibatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru ratinara nderekuti mama decisions anoitiwa anongori political decisions, haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti Blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Mareserva ngatiitei program yekuona kuti ane maBlair latrine zvakare zvatakamboita 30 years ago, tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake maBlair latrine kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha pari zvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakataurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Taita mipaud mubuda kodera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nekwaZvimba. Saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistrict iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera, vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfcon ichatanga zvakare muIvory Coast mangwana, apo chikwata cheSouth Africa chichatamba neDemocratic Republic of Congo mumutambo wekutsvaga chikwata chichatora chinzvimbo chechitatu nechinzvimbo chechina. Mutambo uyu uchangori pakati penhengo dzemusadik mbiri izvo zviri kufadza veruzhinji. Nemusi wesvondo, Nigeria ichatamba neIvory Coast mumutambo mukuru wefainari. Uyo unonzi nevakawanda Ivory Coast inogona kunge ichitora mukombe sezvo iri kutamba iri pamusha.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven's up again.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Nelsi B, ane makore 10 nemanomwe ekuberekwa. Nelsi B, uyo anove mwana wemuimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson, ari kuita zvidzidzo zveform 4. Ngatinzwe achitsanangura rwendo rwake mune zvemimhanzi.
It's a wedding day, nasi wachata. It's a wedding day, nasi wachata. It's a wedding day.
I'm an artist, akatanga kuimba when I was 3 years. But tubatambo mira, you know, tubatambo mira because I was still young, ndachiri mudiki. Ndobandazonyatsotanga kuimba my first song yandakaimba yekuti ndaramba. Takaimba ndiri grade 4, ndakandazotanga kuimba.
Vabereki vako vakazvitambira sei zvekuti upinde mune zvemimhanzi uchiri kuchikoro?
Vabereki vangu vakazvitambira zvakanaka. Vakazvitambira nemufaro. They were very supportive, and kusvika izvezvi they are still supportive, especially my dad, you know, ndo vanondi producer, vanoita music yacho. Saka vakatonyatsotozvitambira cheche zvinomwoyo wese.
Musambo upi waunoimba?
Ndinoimba gospel music. Yes, ndinoimba gospel music, and vanhu vanozvitambira nezvakanaka. Because shoko raMwari rinotambirika zvakanaka kune munhu wese anotenda muna Mwari.
Tinoona kuti iwewe uchiri mwana wechikoro, uri kuzvibhalansisa sei kuti chikoro nemimhanzi?
Panyaya kubhalansisa chikoro nemusic, mazuva ekuenda kuchikoro tinomboita zvechikoro, then music tinoita paholiday kana pamaweekend kana tiri free, ndopanoitika zvemusic. And then chikoro chinoitwa mazuva echikoro, pane chikoro hapapindi zvimwe zvinhu. So music toionera paholiday, kana tichienda chikoro no music, ndomabalansi ratinozviita.
Kuchikoro uri kuita zvidzidzo zvipi neOCB?
Okay, in terms of my subjects ekuchikoro, ndinoita maths literacy, ndinoita English, Setswana, geography, agriculture, life science, ne life orientation. 7 ma subjects ndoandinoita.
Tinonzwa vamwe vaimbi vachichema kuti kwekuridzira mhanzi yavo kuri kushayikwa kana kwekuita mashow. Uri kukwanisa here kunge uchiwana kwekuridzira mhanzi yako?
Yeah, mashows tinoita kumuchato, kumachechi, kumaparty, everywhere tinoita mashows. We are up for bookings. Yes, mashure tinoita.
Matambudziko api auri kusanganawo nawo murwendo rwako rwemimhanzi?
My challenges andikati tiri kusangana nawo, tisana nema unreliable promoters, vanotiza nemari dzedu, you know, those kind of people. Yeah, ndo ma challenges andikati tiri kusangana nawo parizvi.
Manga muchinzwa kambo wedding kubva kumimbi wechidiki neOCB murukuro yaaita neStudio 7. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk, apo nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzishe nevakashungurudzwa munguva yegukura hunde. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Tavoka Ncube.